zvatiri kuona zviri kuitika kusouth africa uku zvinhu zvinoshoreka zvikuru. Chekutanga, ndoda kuti isusu semusangano wezanu pf tiri kuda kujekesera vana vezimbabwe kuti tatanga kutaurirana yainonzi direct engagement naabi yedu, our brothers and sisters in the anc african national congress rinova ruling party ekusouth africa kuti tigadzirise nyaya iri kunetsa iyi. Chechipiri, isusu sezimbabwe sehurumende nebato riri kutonga rezanu pf presidendi vedu tavati vaende kusouth africa, presidendi vari kusouth africa izvozvi kuti vaite direct engagement nesouth african government semutunga sachigaro wesadak for politics defense and security kana kuti sadak organ for politics defense and security.
Zvakanaka here kuti vamunangagwa vaende kusouth africa kumusangano uyu vamwe vatungamiriri vomuafrica varamba kuenda vachiratidza kusafara nezviri kuitwa vanhu vatema nevanhu vemusouth africa?
Vamwe tanzwa vachida kushora kuti sei vamunangagwa vaenda kusouth africa apo vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika sekunana rwanda nekumwe uko vaita inonzi pachirungu boycott varamba kuenda ikoko vachiti zviri kuitwa nesouth africa zvinhu zvakashata zvekuuraya vamwe vanhu vechitema. Isusu sesadak vatungamiriri vesadak organ for politics defense and security tazviona zvakakodzera kuti vamunangagwa vaende kusouth africa vandogara pasi nehurumende yesouth africa vakamirira sadak kuti vataure navo kuti chekutanga sehurumende yesouth africa vanofanha kushora nekumisa kurayiwa kwevanhu vatema kusina tsarukano kwechitororo kurikita musouth africa. Chechipiri, isusu sezanu pf tiri kuita inonzi engagement, direct engagement, kuti tiri kutaurirana nevamwe vedu veafrican national congress at party level kuti ivo sezvo varivo bato riri kutonga musouth africa vaone kuti izvi zvokuurayiwa kuvanhu vatema, kuputswa kwemidziyo neviolence and terrorism iri kuitwa kusouth africa ipere,